vachitaura paurongwa hwekuparura chirongwa ichi nhasi paGreat Zimbabwe Ruins. Ambassador Nichols vati chirongwa ichi chaitwa kwemakore maviri uye vanokoshesa nzvimbo dzinochengetedza tsika nemagariro pamwe nenheroondo dzenyika.
The project here is a $475,000 two-year effort. Stephen Battle talking about
it. Ndeche 475,000. Uye ndeche makore maviri. Tizambotaurwa naStephen Battle tichaita basa rekudzoredzera nzvimbo iyi tichibvisa muti welandana kamara tozovakiridza mudhuri uyu waoma.
Ambassador Nichols avo vatanga vatenderera nekukwira gomo raigara mambo wenzvimbo iyi vati vafara nekuona masvingo akavakwa pasina dhaka nesemende uye vachiona tsika dzechinyakare dzaitwa panzvimbo iyi. Muzinda weAmerica waparura chirongwa ichi uchibatsirwa nesangano runa nezvekuchengetedza kwenzvimbo dzinoshanyirwa pasi rose reWorld Monument Fund kana kuti WMF pamwe nebazi rehurumende yeZimbabwe rekuchengetedza kwenzvimbo dzinoshanyirwa munyika. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa kuWMF vaStephen Battle vati vanofara zvikuru kushanda nehurumende yeAmerica pamwe neyeZimbabwe mukuchengetedza nzvimbo dzekushanyirwa uye tsika nemagariro evanhu.
US Embassy and the people of the United States for their extremely generous support for this project. I would also like to thank the people.
Nofara zvikuru kuuya kuno kunzvimbo yemasvingo. Ndinotenda muzinda weAmerica nevanhu venyika iyi nechirongwa ichi. Ndinodawo kutenda vanhu veZimbabwe nekutivimba kuti tiite basa iri. Tinonzwisisa kukosha kwakaita nzvimbo iyi kuvanhu veZimbabwe. Uye ticharemekedza zvikuru uye tinofara kuti tava nemukana wekushanda panzvimbo yakakosha muAfrica yose yeGreat Zimbabwe.
Gurukotora redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vatenda zvikuru rubatsiro urwu vachiti zvichavandudza bazi rezvekushanyirwa munyika asi vakurudzira America kuti ibvise zvirango zveupfumi zvavati yakatemera Zimbabwe.
Tinotenda rubetsero tinogamuchira zvakasimba takanangana nevhizheni yapurezidendi apa middle income economy saka togamuchira rubetsero kwavo. Kana kuchiuya guru rubetsero sezvakauya kuziya kusina mamwe maissues behind.
Mukuru wemabasa mubazi rekuchengetedzwa kwenzvimbo dzakakosha dzekushanyirwa munyika Dr. Godfrey Mahachi vatendawo mabasa aitwa neAmerica.
Great Zimbabwe inzvimbo inoda kuchengetedzwa. Inzvimbo yava nemakore akawanda mazana namazana makore. Saka inoda kuti gare ichigadzurudzwa yatinoti restoration muchirungu. Saka rubatsiro rwatapiwa ruchaita kuti National Museums and Monuments of Zimbabwe tikwanise kuita mabasa iwayo anoita kuti nzvimbo ino ive yakavandudzwa zvinoita kuti vashanyi kana kuti vanodzidza vawane nzvimbo iyi yakanaka.
Vagari venharaunda yeNemamwa umo mune masvingo eGreat Zimbabwe vatambirawo chirongwa ichi vachiti chinoita kuti nzvimbo yavo irambe ine kukosha kunoda navashanyi vekunze. VaBothwell Mushai vachimirira Ishe Nemamwa vati zvaitwa neAmerica zvinorumbidzwa uye zvakakosha mukuchengetedza tsika.
Ndinonzi Bothwell Mushai ndakamirira Chifi Nemamwa. Ndaona rubetsero rwatapuwa nevanhu vekuAmerica neambassador wekuAmerica muchaibatsira zvakanyanyisa nekuti vanhu vaiche vachawana mabasa. Hapana munhu ngauzobva kure kure achiwana basa iroro rekuti abvise landana iyoyo. Uyezve landana yanga ichokonzeresa kuti zvimwe zvigwere zvemombe kana mapunda mumasamera. Saka tikabvisa landana iyoyo itodzokera pachinyakara chedu kuti pasina landana mazuva akatanga kuvakwa nzvimbo yedu ino. Saka ngati miti yekare yose yanga isingabudi ingakwanisi kukura zvakanaka nelandana yakuzokura zvakanaka.
Muzinda weAmerica wati umwe mari ichashandiswa kuvakurudza midhuri yematopos kumatebhele esouth nedzimwe nzvimbo dzinoda rubatsiro asi paGreat Zimbabwe vati mari iyi ichavakiridza mudhuri nekuchengetedza nhoroondo yetsika dzepasi chigare uye kuchauya vana mazvikokota kubva kuAmerica nemishina yechizvino zvino ichabatsira kuchengetedza nhoroondo idzi. Ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba.